chekutanga ndechekuti hurumende yeZimbabwe inotedzera mutemo kana yatingati yeconstitution. Saka havakwanise kusandura mazuva kana gore resarudzo nekuda kwenhaurirano. Nhaurirano haingoitwa nebato rimwe chete. Zimbabwe ine mapato akawanda. Ehe, hatisi kuramba kuti pangava nekukurukurirana kuri kuitika pakati peTCC neZANUPF. Asi tikataura kuti hurukuro idzi dzine result yekuti kusava nemaelections. Tinenge takasika kudya sadza risati rabikwa kana kuti takasika kuyambuka tisati tasvika pazambuko. Vanoda kuti tikurukure sebato reZANUPF vagara rine maoko akatambanudzwa kuti vanhu vauya havo tigare pasi tikurukurirane. Hazvirambidzwi, hazvina kuipa kuita hurumende yemubatanidzwa ndogona kutauriranwa nekuti zvakurukurwa sei nekuti tabvumirana chii. Asi pari zvino hapana chakabvumiranwa. ZANUPF haisati yakomita kana pane anything chabvumiranwa ariko mutauriri weZANUPF vamutsvangwa vanouya kuzokuudzai. Kwanhasi hakuna chiriko, hakuna chati chataurwa. Kana tisina kutaurwa hachiko.
Bahove, munoti nemashoko iwaya ari kutaurwa nekuti hapana hutsi hungaitike pasina moto.
Ndingava nekutanga kuti ine chidyaro kuti ndaitovavo mumwe aiva mupurasi yenguva yapfuura 2018 2023. Saka kufambidzana nekudzidzana neZANUPF ndinenge ndineta ruzivo nyange kare kadiki. Zvekuti panga nguva pane kukurukudzana kuri kuitwa hanenge hazvirambi. Asi zvinenge zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvabva nekupi, nekuti muri kutotanga nekutaridza kuti kutsanangura kuti TPC ipi yacho zvichibva mukuti tinavabudzi vati dzakawanda. Saka zvinowanzoitika ndezvekuti kana pava nekusawirirana nekupokana pokana nekubvarurana bvarurana zvinoitira mapato especially ari muopposition, vamwe vanhu zvine kunotsvaga dzveni kune bato riri kutonga kana kuti ruling party. Saka hazvinandishamisi kuti kune vamwe vana kuenda kuda kunotsvaga kundwisana kana kunotsvaga moto. Chikonzero chisiri chekuda kunyanya kuadresa zviri kuitika munyika kana kuti matambudziko avari kusangana navo ivo as political party, asi inenge yangovashayisana nekuti vari kuda kutsvaga kuti vaone pekunge seivo vakarongeka kutsiura rimwe faction nebato ravo reTPC. Saka hazvinandishamisi, asi sekuziva kwangu ini mumashandiro wakakaita nemusangano weZANUPF kuti pangazosvika paposition yekuti vava kuita government of national union.
Dr Mavaza, mazwa zvataurwa navahove.
Kutaurirana kunogona kuitika, kunogona kunge kune ari kugogodza sasa reZANUPF kuti tizarure tigokurukura naye. Izvi zvinogona kuitika nevakuru vari kumusoro, asi hazvireve kuti kwava nechirangano chavako chekumisa sarudzo mugore ra2028. Saka iko zvino vari kutaura vangu paparika havo nekuti kana chisati chataurwa hachisati chaviko.
Vahove, imi mamuri muPollard pamwe chete nebato reZANUPF, nemazivire enyu nekushanda kwamakaita neZANUPF, mungaona zviri zvinhu zvekuti zviri nyore here kuti ingangoti paakumbwa hurumende yemubatanidzwa?
Semazivire andinoita nekushanda kwandakaita nebato reZANUPF, handifunge kuti zvingasvika pachimhanho chakadaro nekuti ZANUPF inongofamba nebhara rekuti iyo inoti ndisu takahwina sarudzo. Saka iyoyo kwavari imandeti yavanokoshesa kuti takanzii vanhu vatitungamirire. Saka vanozouya vachifunga kuti vanokwanisa kuti vawane chavuviri interi pawa cheri neZANUPF sekuona kwangu kuredza mugaba risina huni, handifunge kuti ringasvika tizvade kusini. Chinhuzve chinondipa simba rekuti nditaure ndakadaro ndechekuziva kuti mukatarisa ivo ZANUPF nevacho vari kunzi vari kuda kuita national government of national unity, political strength dzavo dzakasiyana.
Dr Mavaza, tichitarisawo matambudziko ari munyika, haakodzere here kuti pange pachiumbwawo hurumende yemubatanidzwa?
Zimbabwe haina matambudziko atingati political problems. Pangava nematambudziko anenge ari mubato rimwe chete kana mairi. A political problem ine political party haizungunutse nyika yose.
Hove, vamwe vari kuchema kuti mubatanidzwa wakaita sewePollard mubatanidzwa usina chikuru chaunobatsira kuana weZimbabwe. Munoti
chokwadi nekuti vanhu vanenge vane tarisiro rekuti kana vanhu vagara pasi kuti vaonesane panofanira kubuda chinotaridza on the ground kuti aiwa kune vanhu vari kugara pasi vachitaura. Zvino dambudziko rinobva pakuti kana vanhu vagara pasi vachitaurirana zvinhu zvekuita vanofanirwa kuva nesanduko kunotandira on the ground. Saka kana pakashaikwa sanduko yakaita saizvozvo, vanhu vanorudza hope nefaith, nekuti vanenge vachiti muri kunotandisa nguva muri kumusoro.